vanorara manekuita zvepabonde vanoti kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumananzombe sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimuke zvichienzaniswa nenguva yapfuura pasi pasati parwa necovid-19 muzvare Princess Goredema avo vanoti vanobva kwazvimba asi vachigara muguta reFrancis Town muBotswana vaudza Studio 7 kuti kurambidzwa kufamba-famba kwavanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki-diki kana kusakuwadza chose.
Pazuva zvinongodhipenda nezuva racho kana kuti nemadays emwedzi. Lese kana iri manthini zvinogona kutaka kuti roughly lese 300 per day. Kana iriwo mid-month ukawana 200 kana 150. Eija zvakafikitika zvakanyanya zvokuti kana unogona kuswera usina watombowana the whole day. Saka yei zvakaipa unoti nzara unongafunga ndodyei kuvana kumusha zvakangooma. Saka kesiyu necovid zvatiafekta zvakanyanya.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe muzvare Melody Porongai vanoti mapurisa nemasoja anorara achienda usiku hwese mumisha inogara veruzhinji kozezesa vatengi nevatengesi senzira yekutyityidzira vanorarama nekuita zvepabonde kuti vasabude mudzimba manheru.
Ndinyaya yekuti unongosvika kuti ko what if ukasangana navo handiti saka utongotyako unogara utongoavoida izvozvo kuti ungogara uri pasafe side.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe chinorarama nekutengesa muviri mudhorobha reFrancis Town muBotswana icho chada kudomwa nezita rekuti muzvare Millicent chinoti kuvharwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara.
Kune zvinhu zvakuna kwatinokwanisa kunoshandira nokwavakabvuka taendo kwatainoshandira nokundomosli ndokwatowana matengi kumabhako.
Mashoko amuzvare Millicent atsinirwa nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano rinorwira kodzoredza vanorarama nekutengesa bonde muBotswana reChisonge Botswana vamanjapule vachiti basa rekutengeswa kwebonde rinowanda kana zuva ravira. Vapule vanoti vari mubishi rekuunganidza chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwemunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde. Asi muzvare Millicent vanoti vachatenda maruva vadya chakata nokuti sangano iri rinogara tivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu asi rinozoita kwakaenda nzvimbo ndiko kwakaenda dohwe.
Hapana yeupi ndioni wozi iwo vanongotida kana vava nemanidza vanoda kwatira vanoda kuti kushina but when kana tava kumahardtimes hapana yeupi yatinoona havatibatsiri.
Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana vaKenneth Mponda vanoti kuenda kumawere kwemamiriro ezvoupfumi munyika zhinji pasi rose nokuda kwecovid-19 kuvangosvitsa basa iri rinozivikanwa seoldest profession pachirungu kumagumo aro.
Zvekuti kusaperezaka kuti naiwo mumwe nemumwe naiye agara achitenga achati penyu uye anenge achizvitengesa unobva waita wesi mai vana vake directi wesi nekuchikoro havachaendi kuchikoro kana kuchikafu.
Zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde zviri kuitikawo munyika dzakawanda. Vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe kuMalawi mwedzi wapera paofisi yekanzuro yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe rimasikati kusvika pakati peusiku. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Singirai Madondo.